Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti zvikoro zvichavhurwa musi wa 6 Gunyana September, asi mamwe masangano anomirira varayiridzi haasi kufara nazvo. FIFA inodoma vatambi venhabvu veMawarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti vana vane makore 14 vachatanga kubayiwavo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Pamusoro pezvo, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa13 nyamavhuvhu August kuti vadzidzi vanyore bvunzo. Vamwe vadzidzi vose vachizotanga chikoro musi wa6 Gunyana September. Amai Mutsvangwa vakati hurumende yatora danho iri mushure mekuona kuti gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro dziri kufamba zvakanaka. Vakatiwo vadzidzi vachabvumidzwa kufamba kupinda mumadhorobha kana kufamba kubva mune rimwe dhorobha vachienda mune rimwe, asi pachitevedzwa mitemo yose yokurwisana neCOVID-19. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakachamadzwa zvikuru kunzwa zvataurwa nehurumende sezvo varayiridzi vange vakamirira kuita musangano mukuru nehurumende pamusoro penyaya iyi. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuvhura zvikoro mushure mukuwedzera lockdown kwemamwe masvondo maviri. Dr. Joe vati hapana kuitwa gadziriro dzakakwana kuti zvikoro zvivhurwe.
Hongu tangonzwawo panhau sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union kuti hurumende yati zvikoro zviri kuvhurwa musi wa30 August pane avo vanonyora mazamanishini nemusi wa6 September pane avo vasinganyori mazamanishini. Chinotikadhamadza zvikuru kwazvo ndechokuti hurumende tinoziva ichiti yaisa lockdown, yawedzera lockdown nemamwe ma2 weeks, asi yobva yavhura zvikoro palockdown.
Pane dambudziko ramunoona here apa Dr. Joe?
Dambudziko guru ratinaro ndokuti hapana gadziriro dzakakwana dzinoratidza kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvivhurwe. Zvikoro zvakawanda hazvina mvura muzvikoro. Zvekare hapana varayiridzi vati vapewo mabasa kuti vazokwanisa kunge vachirayiridza kuti tikwanise kuita teacher people ratio yakanaka. Hapana zvivakwa zvavakwa muzvikoro. Asi zvetichitaura ndokuti takasangana neMinistry of Education tikaionesawo tikatenderana kuti tisati tavhura zvikoro panofanira kuzoita musangano mukuru unenge uchiongorora kuti tovhura rini. Asi hurumende yatotara mazuva pasina musangano waitwa navarayiridzi.
Saka seProgressive Teachers Union of Zimbabwe moita sei nazvo izvi?
Iri idanho ratorwa nehurumende, asi idanho rinokwanisa kuti zvimbira. Saka isu sesangano ravarayiridzi, isu sevatungamiriri tinongotungamirira varayiridzi chete, asi tanyora gwaro riri kuenda kuvarayiridzi kuma 10 provinces nekuma districts ese kuti vatiudze kuti vanoona sei zano ndogara itwa nehurumende. Zvichataurwa navarayiridzi ndo zvichati guide out todini, asi vakawanda vari kutotaura uye zvivatotaura nesu vanotaura kuti zvinganetsa kuti vakwanise kuti vatsvage mari yokuti vaende kubasa. uyezo zvinganetsa kuti vatsvage mari yokuti vakwanise kubhadharira vana vavo school fees. Vanoona sekuti hurumende yaita mateya, yamedza kutsenga, yamedza kutsenga kuchada. Saka kuri fuga kana kuri peta rokwanisa kuti zvimbira.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Zvichakadaro, vakafano bata chigaro chemunyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, vaGoodwill Taderera, vanoti sangano ravo harinyanyi kufara nedanho ratorwa nehurumende vachiti mazuva ekotoro dzose dzegore kana kuti academic year aifanirwa kuchinjwa kuti vadzidzi vapihwe nguva yakakwana yekugadzirira kunyora bvunzo.
Nyaya yekuti zvikoro zvivhurwe musi wa3 August kune avo vari kunyora mazamanishoni, neiyo yokuti zvivhurwe musi wa6 kune avo vasiri, isu seZimbabwe Teachers Association taona sekuti tazvitambira neatingati mamixed feelings, nekuti vakambotideidza veminister of primary and secondary education isu tikati dama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 uku. Zvino ivo vabva vatikasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara, evanofa, evanopora tichingodaro. Asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana, tava kuyeuka bako taniwa.
Saka munofungei pamusoro pemazuva ekuvhurwa kwezvikoro kwashambadzwa nehurumende?
Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare. Asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemu kuti vana vagozonyora pava pamberi apo panga pachanyorwa muna November, muna December. Vana vanogona kunyora muna March, April, May, June, July tichiwedzera. Asi isusu tagadzirisa nyaya yokufa kwevanhu yadzikira. Kana zvirizvo zvinotaurwa nevaongorori zvekuti zvadzikira zvechokwadi chokwadi, bva tinoti isu zvakanaka. Asi ngaizova responsible hurumende yedu nezvichava zvinoitika pamberi apo.
Vataderera, munoti kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro kuri kutaurwa uku?
Titanga tichikumbirisawo zvakare kuti pavati zvichivhurwa zvikoro apo, ko zvanga zvadii kuti vachingogadzirisa matambudziko avarayiridzi vakwanise kuti vana vavo vachiva vanodzidza? Nekuti vana vazhinji kunyanya-nyanya vari kunyora havana chavakadzidza, vakarasikirwa. Takatanga lockdown muna March gore rapera, vana vakapinda grade 1 chaivo nyangwe vasiri kunyora. Hatingamboti vakadzidza zvokupedza grade 1. Vakapinda ECD havana, vakapinda maform 4 iwayo havana, havana kudzidza form 3 neform 4 iyoyo. Nokudaro vakarasikirwa nezvidzidzo kwenguva yakareba. Vana vose vanodzidza vakarasikirwa.
Saka seZimta, munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Isusu tiri kuti tadi kusudurudza academic year kuti vana vawane mukana wokudzidza zvakakwana tozovapa zamanishoni rinoenderana nokudzidza kwavanenge vaita. Zvino kana vangoti ivo ngazvivhurwe, seZimbabwe Teachers Association tiri kuti isu hatingodebedzi kungoramba tichingowanikwa tichipokana neizvo zvinotaurwa nehurumende. Ngavauye tigare pasi titaurirane, towirirana, tozotaura, kwete kungotideidza zvekutinyengedza vobva vazongoerekana mangwana avofuma vachiti zvavhurwa. Idambudziko rakanyanya iroro kwatiri.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo, uye mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matatu nevasere 4338, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 391 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro kusvika pari zvino. Vanhu muZimbabwe vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mana ane makumi maviri nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatanhatu 2,422,256. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevasere 1,535,298. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvitatu zvine mazana manomwe ane gumi neumwe 123,711. Vapora munyika vachiita zviuru zana nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere 109,498. Zvichakadaro, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti Zimbabwe iri kubatsira Namibia nemishonga yenhomba yeCOVID-19 inoita zviuru mazana maviri 200,000 mumweya wekushanda pamwe chete uye nekubatana kwenyika dziri munharaunda iyi. Izvi zvarumbidzwa nenyanzvi mune zveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera, avo vati kana izvi zvaitirwa mune zvakanaka, chinhu chatinofanira kurumbidza kana tisingazonzwi kuti muchipo ichi mange muine zvimwe zvinhu zvakawanda.
Panyaya yekupa chipo chemadosis 20,000 kunyika yeNamibia, ndichatishamisei vamwe vanhu vakati kuti nokuti ndotenda kuti kupa kune ropafadzo yakunounza kuvanhu. Hapana munhu angazviti ndakanyanya kuita murombo zvokuti, hapana nyika ingazviti isu takanyanya kuita varombo zvokuti hatigone kupa. Kupa kwakaropafadzwa kudarika kugamuchira. Saka idanho rakanaka irori rokupawo dzimwe nyika, nyangwe zviri zvishoma, asi mweya iwoyo wokuti tapa wakakosha zvikuru pamberi paMwari. Une ropafadzo yaunokoka. Asi zvandoda kungoyambiro yandoda kungopa ndeyekuti zvehurumende yedu toiziva kaizama. Munamato wedu ndewokuti zvavari kuita izvozvi ngazvive zvinhu zvoitwa mune zvakachena, zviitwe muzvakanaka, pasina chimwe chikiribidi chiripo kuseri kwaizvozvo. Mangwana tozonzwa kuti donation iye yanga ine zvikiribidi mukati mayo, aiwa hatidi. Saka asi pari zvino tisina chakashata chatiri kuziva, toda kungopembedza danho iroro rokungofunga mweya wokupa kune imwe nyika kuti ibatsirikane. Zvinokudzwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuKwekwe neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mukuru wemauto eZimbabwe Defence Forces General Philip Valerio Sivanda vakapotsa vafa mushure mekunge imwe motikari yabondera motikari dzinovaperekedza. Mutyairi wemotikari iyi Sinoya Desmond akabiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro akabvuma mhosva yake yekutyaira motikari nenzira inopinza vamwe munjodzi. Sinoya Desmond achapiwa mutongo wake nhasi. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti hurumende ichashandisa mamirioni mazana mashanu emadhora ekuAmerica emari yayakapiwa neInternational Monetary Fund kuti itsigire nekusimbaradza dhora remuZimbabwe. International Monetary Fund yakapa Zimbabwe mamirioni mazana mashanu nemakumi matanhatu nerimwe emadhora ekuAmerica 961 million US dollars yekubatsira mabhizinisi panguva ino yeCOVID-19. Chronicle rinoti umwe murume nemukadzi wake kuNyamandlovu vakapiswa zvokutadza kuzivikanwa kuti ndivanani mushure mokukanganwa kudzima kanduru mumba mavo vabva kwavakange vachinwa hwahwa. Sipo Sibanda nemudzimai wake Adelaide Chuma vakawanikwa nemuvakidzani wavo nemusi wesvondo mangwanani. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Washamararu ya Studio 7 hapo makadi makadi hapo dongo tauro panyepa Zambia kuti zvaitwa zvaitwa po Zimbabwe kati gadzire okugadza wedu chamisa 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 pachanza po zvipiri. Aiwa zvinodadisa izvo zvinodadisa izvo ndiye meno tiri kuona sei hapo ndo zvinoitwa zvikana vanhu vakashanda vanofana kuzorora. Kana wanu wali kuuraya nyika ngapa pinda wanoendisa nyika mberi.
Pazuva pa Studio 7 kwazuva iyi haini ndarwadziwa zvechokwadi nekutaura kwana Mugwadi kutaura kwana Tafadza Mugwadi hakusifadzi zvachose. Kana munhu anomirira vanhu achitaura mashoko akashata kudaro kutaura kuti zvekuZambia zvinei muZimbabwe zvine basa rechizvi saka zvamunangagwara zvacho zvine basa renesi.
Makadi 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 mukomajonga apo mukomajonga ko chikoro vari rudiko ini ndo ndiri kuno South Africa kujobek ndokwandiri ndiyo ndobvawo kumasvingo pabhuka asi izvo zvinogara kujobek ko vari kumboti rudiko nechikoro hurumende yedu rudiko nechikoro ngaivhure chikoro vanoende chikoro chigwere ichi hachizikamuchopera rini ichi kana chikaramba chikazopera chikata dzimwe 40 years mberi vana vachadzidzi here.
Makadi mese vashandi veStudio 7 ini ndiri kurima ndiri ikoku South tiri murimo wekotoni kubvira gore rakapera handina kumbowana kana senti gore rino hapana kana senti. Uyu murume uyu anotaura kuti takavhorondiya tega kuti tipiwe chikafu nevanhu vekotiko haisizvo makataurirwa nhema hapana kana chatiri kuwana pana bat takutoshandira hurumende izvo hapana chatinowana.
Alo pa Studio 7 makadini pa Studio 7 makadini pa Studio 7 mukoma jonga mukoma blessing ana mukoma wande makadini makadini muri kutaurona Tafadzwa Mushonga ndinokumbirawo kupa muono wangu kana kuti mubvunzo wangu ndinokumbirawo kubvunzawo kune vanhu veZANPF kuti zvinoita here kuti imi munoenda kune imwe nyika muchinoti muchiramba maelection munyika menyu muchiti mune korona asi muchienda kune dzimwe nyika kunopemberera kugadzwa kwemumwe purezidendi zvine musoro here zvine musoro here vanhu veZANPF zvimwe zvinoitai muchivhura pfungwa ndini wenyu Tafadzwa Mushonga.
Maswera sei pa Studio 7 maswera sei vashamarari vedu vatinodisa vanotipa nhau dzakanaka ndinonzi mukoma Apple ndiri kuno kutembeni. Aiwa ndinotenda namukoma Chamisa purezidendi wedu purezidendi wevanhu atsika paZambia pakubonotora manotsi kuitira mangwana nese tichi zvinhu zvimwe chetezvo kuti vanhu paZambia vakazvifambisa sei kuti vasvike pavavapa. Presidenti uyaine manotsi akanyasa kuzara tiite zvimwe chete zvaitwa paZambia. Ndinongoti nemashoko yane kufara makorokoto paZambia. Taurai namukoma Chamisa kuti vauye vazotirongera zvakanaka kuno. Ndomashoko andinawo.
Makadiko kustudioko ini ndini mbuya Manyati ndinogara mumidhirenzi ndinoda hangu kungotaura zvishoma-shoma zvakataurwa napurezidendi izvi kuti vanhu vakafa pagukura hundi ngavavigwe panyuwani naiwo masabhuku namachisi ngavarege kubatwa kumeso. Purezidendi uyu uri kuda chii? Uri kuda vhoti. Garege kutamba nepfungwa dzavanhu.
Makadii pa Studio 7 ya pano mutauri akataura pa Studio 7 panhau dzemazuva adarika achitiye politics dzekuZambia nedzemuZimbabwe hadzifanani saka zvakaitika kuZimbabwe zvinogona kusava nezvazvinochinja muZimbabwe. Haarevi nhema munhu iyeye dzomuZimbabwe masoja namapurisa ndo vanhu vari kuita kuti politics dzomuZimbabwe dzisafanana nedzimwe nyika ndo vari kushandisiwa zvisiri izvo. polisi ne army ndo richagumara tova dambudziko iroro nokuti ndo vari kushandiswa zvisirizvo ende naivo vatongojairira kuti kunofanira kutonga zano vapfekedzewa mweya iwoyo nezano kuti kunongoita sekuti kunofanira kutonga zano munyika muya muya kana kukasatonga zano zvinhu zvatokanganisika vapfekedzewa mweya iwoyo nezano saka ndo pakasiyana politics dzenyika idzodzodzo
pastudio pastudio anamukoma jonga vamwesanoti panhaudzi chokwadi ndinoda kutaura hangu nyaya yataugwa navacharambai yotaurwa navacharambai kana muchida kuti isusu tive vanhu vanorarama tine utano tisafa necovid wai musina tarisi vanhu vari muzimbabwe vari kufa nenzara palockdown apa muri kuvapa chii muri kupa rubatsiro rwechii chii chamuri kubatsira vanhu vari kufa necovid palockdown muriuda kuti mumanikidza kubayiwa mainjection evaccine vaccine ndeyenyu mega makandotora kuchina munopiwa kuchina ndimi chabayiwa ndimi chamambuda mushonga uda mapiritsi mega sati manikidza chengetwana mwari so sati manikidza vanoverenga bhaibheri furai magwaro muverenga sati manikidza vaccine
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Zuro Zifa yakadoma mazita evanhu vachange vari muchikwata cheZimbabwe chichaita basa mumutambo we 2022 World Cup neSouth Africa pamwe neEthiopia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zifa yadoma vatambi vane mukurumbira kusanganisira Knowledge Musona, Marvelous Nakamba, Kuda Mahachi, Tino Kadewere, Tine Jadebe, Divine Lunga, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Kama Billiard na Masha Omunetsi, avo vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vachitambira kunze kwenyika. Nasi zvekare Zifa yadoma Benjani Mwaruwaru, uyo akambotambira Man City kuEngland, semumwe wevatevedzeri vemurayiridzi wechikwata ichi Zdravik Logarusic. Mwaruwaru ave kubatana na Lloyd Tembwe na Tonderai Ndiraya kubatsira Logarusic. Mutambi mutsva muchikwata chemaWarriors ichi ndee Brandon Galloway, uyo anotambira Plymouth Argyle muEnglish League One, uyo akatambidzwa pasipoti yeZimbabwe maWarriors apedza mitambo yeAFCON 2021. Mumwe mutambi ari muchikwata chaatenderedzwa nemutauriri weZifa vaxolisani Gwesera ndee Cowley Bon weIpswich Town, uyo angachevedzwa makore apfuura asingauye. Asi maneja vemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vakataura naBon pamwe nechikwata chake vakavimbiswa kuti mutambi uyu akagadzirira kuzotambira nyika yake. Admiral Muswe weLuton Town English Championship, uyo akapedzisira kutambira maWarriors kare kare, arimuwo muchikwata ichi zvekare. Vamwe vatambi vachevedzwa ndeAlex Mdimu, David Moyo, Takudzwa Chimwemwe, Terence Dzugamanja, Jamie Dzingai, Perfect Chikwende, Tabani Kamusoko naTafadzwa Rusike. Vamwe vapiwa mukana ndeJona Fabish, uyo anotamba kuGermany, Blessing Sarupinda, Onismo Basera, Martin Mapisa, Washington Arubi, Butelezwe Nguve naTalbert Shumba. VaMpandare vanoti vari kutarisira zvakawanda kubva kuvatambi ava. Vatambi vezvikwata zvemuno havana kuiswa muchikwata ichi sezvo vave nenguva yakati wandei vasati vapinda munhandare mushure mekumiswa kwemitambo nemhaka yeCOVID-19. Kunze kweSouth Africa neEthiopia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana zvekare. Chikwata chimwe chete mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano. Nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Obet Musungo vanoti Warriors anokunda kana akachandisa zvakasimba mitambo yepamusha.
The best chance yekuti tokwana qualify this time. South Africa? Ah. Kundo kutovadya. Tirikupinda chete. Tikango wina mahome games edu ka to qualify.
Warriors ari kufanira kusangana nesvondo kutanga gadziro yemutambo neSouth Africa uyo uri muNational Sports Stadium musi wa 3 Gunyana. Vamupandare vanoti hapana chimwe chavari kutarisira pamutambo uyu kunze kwekukunda.
Oh, patimutamba pese mutambo wese even vamwe vanodyiwa zvibotso kana kwa 10 vaya vanotarisira kuhwina. Isi tiri kutarisira kuhwina, hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti
Warriors akatobudira kare kuenda kumafinari e2020 Africa Cup of Nations ayo vachange vari mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Asi Warriors ari kurwira kuenda kuWorld Cup kekutanga kubvira muna 1980 apo akatanga kukwikwidza nedzimwe nyika makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu wakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huyo hwekutengeserana, kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica, zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Pawa vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu, dzimwe nyika, utongo hwejekerere, kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Pawa vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti zvikoro zvichavhurwa musi wa 6 Gunyana September. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi haasi kufara nazvo. Zifa inodoma vatambi venhabvu veMawarriors. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.